Chiripo ndechekuti bill iri ndiro bill roda kutsiwa posa. Asi chatakanyanya kukahadzika nacho muSenate ndechekuti bill iri rakanyorwa richitevedzera mutemo wekuSouth Africa, kwete South Africa yenguva yana Mandela, asi South Africa yenguva yana Botha nana de Klerk paapartheid paya. Saka wakangokoponorwa mutemo iwoyo ndokuiswa mutemo weZimbabwe neministry yedu. Saka takai kakawadzana muSenate nezuro, Senate yakazovhara na quarter to 11 usiku. Saka pane zvinyuto zvatakaisa zvatakatisingadi pabhiri iroro, zvimwe zvacho zvakadairwa, zvimwe zvacho hazvina kudairwa. Saka mukupedzisira bhiri iri rakaitwa passed with amendments, zvichireva kuti rapasa muSenate nezvatakanga tagadzisawo zvakadairwa ipapo. Asi ndoda kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti ZANU PF ndo yakawanda muSenate. Saka zvizhinji zvatanga tisingadi zvakangodzoka mubhiri iroro, zvishomawo zvatakakwanisa kuti zvipinde zvibatsire vana veZimbabwe zvakapinda mubhiri iroro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti bhiri iri raakuenda kunonzi kuParliamentary Legal Committee kunogadziridzwa zviya zviya zvatakati zvigadziriswe, zvatakawirirana kuti zvigadziriswe. Saka richingobva ikoko rinenge raakuenda kunosainwa naPresident pamutemo weParliament yedu. Asi bhiri iri mutemo wakashatisisa, mutemo unombunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Ndokusaka tichiti isusu mutemo uyu unofanira kurwiswa semarwisire atakaita Law and Order Maintenance Act ya Smith nePublic Order and Security Act ya Mugabe.
Saka kana pasina chamuri kuona chikuru chakashanduka, zviri kureva kuti bhiri iri mangosiya riri sezvaranga riri.
Zvazvinoreva ndezvokuti struggle yedu yekuti tive nemitemo yakanaka inoramba ichingoenderera mberiwo. Saka tichibva ikoko pane zvatiri kufungawo zvokuita separate somuenzaniso, tinobvumirwa kuenda kuConstitutional Court kunoti mutemo uyu unzi iwo hauenderani nebundiro remutemo weZimbabwe, nekuti zvechokwadiwo hauenderani nebundiro remutemo weZimbabwe.
Zvamuri kupikisana nazvo mubhiri iri zvii?
Mutemo wekuti kana pachida kuitwa demonstration panosarudzwa anonzi convener. Convener munhu anotumwa nebato rake kana neorganization yake kuti anyore tsamba kumapurisa. Zviri kutaura bhiri iri ndezvekuti kana iwe wangoita convener, pakazoitika chinoitika pademonstration iyoyo, convener ndiye anosungwa, ndiye anoendeswa kujeri, ndiye anobhadhariswa kana paine zvinenge zvaputsika, zvisinei nekuti ndiye here akonzera izvozvo. Saka tinoona senzira yokutyisidzira maorganizations kuti vanhu varimo varambe kunyora tsamba kumapurisa kobva kwaregedza kuita demonstration. Chimwezve chiri pabhiro apa ndechokuti vari kuti ivo polisi yane simba yekubhana kutakurwa kwematemo, makano kana mapfumo for whatever reason. Saka nyaya iripo ndeyokuti mapfumo, makano, mapadza tinoashandisa kumaruzevha kuita basa redu ratinenge tichiitawo. Vamwe vanoshandisa pavanenge vachiita maseremoni avo echiwanhu, vamwe vanoshandisa pavanenge vachigadzira dzimba dzavo, kana vamwe vanoshandisa vachiclear minda yavo kuti vagorima. Saka bhani iyoyo hatiwirirane nayo. Vari kuti iwo bhani iyoyo kana ichinge yaitwa inoannounziwa kuvanhu, inoitwa bhani iyoyo nemupurisa yoannounzwa kuvanhu nemadzimambo, madzisabhuku nemaheadmen. Isu tiri kuramba seMDC kuti hazviite kuti mambo, sabhuku kana headmen awe iye messenger wemupurisa ari kubva pakamba iri munzvimbo yamambo iyeye. Tiri kuona sekudzikisirwa zvikuru kwemadzimambo iwayo. Saka tiri kuzviramba izvozvo.